Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemu America vapiwa mari inodarika mabironi mashanu ane mamironi mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zvehutano. Asi vaimbova mutungamiri kava Donald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Inglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvihuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaiko hondo vakabatsirwa kare nemutemo wePact, mutemo wakadzikwa navaJoe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane utakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wePact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough, you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema, gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufaniri kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePact hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinyira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years and it's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka. Vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti
on day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
pazvula rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabva kure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura. Ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingamupinyi zvichiripo vanodaro vaAntony Eastreet vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastgate vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.